Kukutanga kwa mwezi wa Gunyana, mtungamiri wa Botswana wa Mokgweetsi Masisi vakazivisa kuti hurumende yavo ichavandudza kupiwa kwa magwaro ekugara nekushanda kuzvizvarwazve kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvange zvave pedyo nekutakura mikwende yazvo zvakananga kumushansi sezvo Botswana yakambenge yadzika mitemo inoomesera vekune dzimwe nyika. Vamicheki Chivembe avo vane makore 32 vanoti mamiriro ezvinhu muBotswana avanani kupinda makore apfuura.
Saka kuno kuadvantage kuno kunononge iri nani, even kana ukasungwa let's say hauna mapepa havakubati zvezvi kuti uri muranda kana kuti chii, vanokwanisa kukudipota kutsokera kupi kumusha kwako. Kana ungona yo passport mostly tinonzorara matine madipacha ekuti onitechida kuedza kuseva mazuva madipacha aya paunongobatwa wewe zvinongokurwadza kuti pamwe ubatwa uri pabasa asi unogonota 2-3 days wobvoiswa kuZimbabwe unogonawo kudzoka kuchitoro chi madays ako futi wowe wopedzisa basa rako.
Mashoko avachivembe atsinirwa nechimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaMoris Nyamandwe avo vanoshanda mabasa emaoko muGaborone.
Kunoku kuBotswana advantage atinayo ndeyekuti hakuna maproblems akanyanyisa ekuti tinobatwa sevarand sezvinoitika kuSouth Africa. Kunongo tinotosvika times ekuti ni so long une mapepa ako akakwana like mapassports ndochinhu chikuru chisisa seka chaona nekuda kuziva nezvacho. Kana uinayo passport ako munoBotswana even ukatora madays ako avanobvumidza 90 days dziya dzikapera like nowadays vakutibvumidza kuti tinokwanisa kuenda kunotenga futi mamwe madays and I think anocharge 500 pula 90 days pa immigration munom Francis Town.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vamukurule Kodube vanoti havazive kuti vangatenda sei vamasisi nedanho ravatora. Vadube vanoti kusapiwa magwaro nehurumende kwakanga kuita kuti vafunge kuenda kuSouth Africa uko zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinooneswa ndondo nevanhu venyika iyi.
Matswana anotibezera pamusaka pekuti zvoni at least vanotipawo accommodation iri nani. At least futi zvinhu zvinenge zvichitibetsera to the other side kuti zvoni kwaona kwakashekwa mari kuZimbabwe vanotichengetawo kunoko. Haizi nyaya yekuti zvoni kwai toda kuti zvoni titsitsirane. Tofanira kuonesana sevanhu. Vanhu vari kwarungurui vari muSouth African wekuti zvoni tionesane panyaya yechi yeupenyu. Chinhu chatiri kuchemera muno ndechekuti zvoni tiri kuda greener pasture. Mostly tirungojamba bodhand. Isusuwo tiri pakutsvaga tiri vana venherera.
Apo Botswana yaitungamirwa navaseretse Khama Ian Khama zvakanga zvisiri nyore kuti magwaro ekushanda nekugara munyika iyi abude. Machinjiro ezvino aya afadza mumwe muzvina bhizimisi mudhorobha reFrancistown vaPatrick Matenge vanoti zvakaitwa neBotswana zvinhu zvakanakira mabhizimisi emunyika iyi.
Takatarisa kuti munyika yedu ino yeBotswana uwandu hwevanhu huri pasi, population yedu iri pasi is very low, it's about 2 million, close to 2 million. Saka mari haitendereri nekuti vanhu vashoma. Saka kuuya kweZimbabwe achouya muno mari inotenderera nekuti vanhu vachiuya nemari vachichinja mari yakumapula mari yavobva vatenga. Saka unoona zvichiita kuti mabhizinesi edu asumukire because population yedu yemuno iri pasi.
Kunyange hazvo kusina umbo hwakati tsvikiti hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana, uwandu hwazvo hunofungidzirwa kuti hunodarika vanhu vemunyika iyi. Nakamira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.